Imwe nyanzvino dzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa vaRicky Mukonza vanoti kana vakatarisa basa rakaitwa nedzimwe nhengo zvecommission iyi vanhu havafaniri kuvatyira nekuti vane ruzivo rwakakosha zvikuru.
Retired General Davis Mwanamunyange vanonyanyozivikanwa nekumbova mukuru wemauto kuTanzania kubva mugore ra2007 vachibva vazosiya zvavo, asi vane nhoroondo yakakura vari muchiuto chemunyika yeTanzania. Ndinofunga kuti vaunzwa mukomisheni iyi nokuda kwenhoroondo yavo yemuchiuto. Ndivo vangagoni kubatsira mukomisheni umu kuti zvinzwisike kuti mauto maitiro avakaita ndivo here kana kuti handiwo.
VaMukonza vanoti vaDixon vane mukurumbira pasi rose uye vakamboita muongorori wemhirizhonga yakamboitika kuSri Lanka.
Rodney Dixon anozivikanwa nekuita zvemutemo ari kuUnited Kingdom, asi anoita zvemutemo izvozvo zvakare achiitirawo kune dzimwe nyika. Rodney Dixon akambopinzwa mupresidential commission of inquiry napresident wekuSri Lanka mushure mekunge paurayiwa vanhu mumhirizhonga yakaitika kunyika ikoko, saka ane nhoroondo.
Asi dzimwe nyanzvi dzinoti vaDixon havana kuratidza hanya nekodzero dzavanhu zvakadzama mugwaro ravo ravakataura pamhirizhonga yakaitika kuSri Lanka. VaMukonza vanotiwo vaMwamunyange vakadomwa sezvo vane ruzivo munyaya dzechiuto izvo zvichabatsira muongorori yemuZimbabwe sezvo ichabatawo mauto avo vakapinda mumugwagwa kunge ari muhondo pakaitika mhirizhonga iyi. Asi vamwe vanoti vaMwamunyange havagoni kubuda negwaro rinoreverera hurumende yavamunangagwa nemhosva sezvo vaine husahwira navamunangagwa pamwe nemutevedzeri wavo vaConstantino Chivenga uhwo hwakatanga mugore rehondo apo mauto eZanla aidzidziswa mabasa ehondo kuTanzania munguva yehondo yechimurenga. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaDiwa Mazinga vanoti vamunangagwa vakatora danho rakanaka chose kunyange hazvo pasina chiratidzo chekuti zvichabuda muongorori iyi zvichaziviswa kumunhu wese.
Zvakanaka zvaitwa navamunangagwa zvekuti vagadze makurukota anoongorora kuti chii chakaitika musi wa1 mwedzi uno wanyamavhuvhu pakapfurwa vanhu vakafa nemasoja muHarare aitika mhirizhonga nekuratidzira. Vanhu vataurwa varipo vachitungamirwa naimbova mutungamiri wenyika muSouth Africa vaKalema Motlanthe vanhu vane chiremerera, vanhu vanogona kunge vachiziva zvavanoita pabasa. Asi dambudziko guru nderekuti vamunangagwa havana kutaura kuti zvichabuda mutsvagurudzo iyi zvichaiswa pachena kuti zvizivikanwe nemunhu wese muZimbabwe. Tinoziva kuti makore apfuura kana nyaya dzeguhura hundi kwaingonzwa kuitwa makomishoni nemakomishoni, asi chiramba kwekomishoni hapana anoziva kuti chii chakabudamo. Chatinokumbira ndechi vamunangagwa vakurumidze kushambadza kunyika yose kuti ndezvipi zvabuda mutsvagurudzo, uyezve matanho achatorwa kuti vakapara mhosva dzekuponda vanhu dzekupfuura vanhu nemabara emoto nezvombo zvehondo vabiswe pasi nekurangwa vaendewo kumajeri zvichionekwa.
Asi vaTrust Matilela avo vari kuita zvidzidzo paUniversity of Johannesburg vanoti vanhu havafaniri kutarisa zvakanyanya kubva kukomisheni iyi sezvo iine vanhu vakaita saamai Manyeruke avo vari mukomisheni iyi vachimirira zvido zvebato ravo pamwe nezvemutungamiriri wenyika kwete zvido zveruzhinji.
Pakuti hairatidzi kuva neany interest in coming up with something that is independent that is a respect ndiana nombori mukomisheni iyi.
Nhengo yeZimbabwe Solidarity Forum vaMunjodzi Mutangiri vanoti vamunangagwa vakatyora bumbiro remutemo wenyika zvikuru section 110 subsection 6 iyo inosungira mutungamiriri wenyika kuumba komisheni mushure mekuziya nyaya iyi nedare remakurukota.
Mofanira kutarisa kuti iyo komisheni yafomwa nemutungamiriri wenyika yambonyatsobva pai kuti uzodoma, zvashandiswa chiinyi kuti munhu angomuka achidoma saivo purezidendi. Prosesi yacho inofanira kuti itsanangurwoka kunyika kuti ndaona zvakakosha kuti dai taita nhingi taita nhingi taita nhingi. Wai izvozvo zvakakosha inyaya yekuti mutungamiriri wenyika haasi kure nenyaya iyi, munhu atore an interested party muchirungu.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi imwe nhengo yeZANU PF inogara muJohannesburg tongai wema vanoti avaoni chakaipa pakugadzwa kwekomishen iyi.
Ndinoona kuapointwa kwakaitwa komishen na vamunangagwa variwo sapresident kwakanaka, nokuti chero dai vanga vasina kuisa komishen iyoyo kwaizova futi nekuchema-chema.
Pavakadoma komishen yavo, vamunangagwa vakati komishen iyi ichazotsvagiridza zvakakonzeresa mhirizhonga kutsvaga vanhu vaive pamberi chinangwa chavo uye zvavaishandisa mukuratidzira kuongorora zvakaitwa nemapurisa mukuchengetedza mitemo nekugadzikana kwenyika, uye kuongorora zvakaita kuti mauto apindire mukubatsira kuchengetedza runyararo. Vakatiwo vanoda kuti simba rakashandiswa nemauto pamhirizhonga iyi roongororwe nekuti raikodzera here kushandiswa sezvakaitika musi uyu. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, ndini More Blessing Mujoma.